This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 17 2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitiye zvinoe zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanopa kanzuro yavo mazuva matatu ekuti idzore pamabasa vatungamiri vevashandi vakamiswa mabasa.
Vashandi vekanzuro nokututsumwa kwavaita vazvipira ivo kuti kana executive yedu inotimirira yanga ichitimirira makore ose isina kudzorwa mabasa, vaita rangano yekuti vatasevenzesa Labour Act.
Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzoupfumi reBusiness Monitor International rinoti kukura kweupfumi hweZimbabwe kuchaderera gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica wechimakumi matatu neina weSADC watanga nhasi kuVictoria Falls, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitora chigaro chasachigaro. SADC ine nyika gumi neshanu dzinove nhengo. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekukurudzira mashandisiro akanaka ezviwanikwa zvenyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica uye kuzvikwenenzvera kuti zvitengeswe nemari yepamusoro. Vatungamiri venyika idzi vari kutarisirwawo kuti vanyorerana chibvumirano chekuti vachabatsira mukuunganidza mari inosvika mabhiriyoni mazana mashanu yakanangana nebudiriro mukugadzirwa kwemigwagwa, kuwaniswa kwemagetsi nezvimwe pasi pechirongwa chinonzi Regional Infrastructure Development Master Plan. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanonzi vakapa kanzuro yavo mazuva matatu ekuti inge yadzora pamabasa vatungamiri vevashandi vatanhatu vayakamisa mabasa svondo rapera. Kutadza kwaye kuita izvi, vashandi ava vanozoramwa mabasa. Svondo rapera kanzuro yechitungwiza yakamisa mabasa vamiriri vevashandi vanosanganisira Reverend Ephraim Katsina, amai Miriam Chitsa navaPeter Kapamba, ichivapomera mhosva yekufurira vamwe vashandi kuti vapinde mukuramwa mabasa kwakaitika mwedzi wapera. Hatina kukwanisa kubata vamiriri vekanzuro kuti tinzwe matanho avachatora panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri wevashandi uye vari mumwe vakamiswa basa, Reverend Ephraim Katsina.
Ndinozwa kudaro kuti ichokwadi, vashandi vekanzuro nokututsumwa kwavaita vazvipira ivo kuti kana executive yedu inotimirira yanga ichitimirira makore ose isina kudzorwa pabasa, vaita rangano yekuti vatasevenzesa Labour Act chapter 104 subsection 4b inotaura kuti kana pangoita zvekukanganisa vanotungamirira workers committee kana trade union havana need yekunyora 14 days notice, asi vanotobva kuti ipapo nekuti inenge yatonyaya yekuti matikanganisira kodzero dzedu zvakasimba. Saka ndodonzo randanzwa pamusangano yavakaita, vari kutipirawo nesu kutiziva kuti vari kufamba sei sei. Ndaitove kuBrazil ndikatonzwa vachitarangura kuti ndodonzo ratazoto iri rekuti takutotaurira kanzuro kuti kana vasina kudzora leadership yedu yavakabvisa zvisiri pamutemo yavakasuspenda zvisiri pamutemo ivo vakutopindawo pastrike pa3 days idzo dzavavapa takurova kuti musi Wednesday vataura kuti vanenge vari pastrike kana vasina kudzora mabasa.
Imiwo kanzuro iri kuti iwo nenyaya yekukumisai basa iyi mati madaidzwa here kana kupiwa zuva rekuti munge muchinzwikwa nekanzuro divi renyu?
Ndanga ndiri kutoseka hangu macharges avari kutipa marimwe zuro vakatipa macharges macharges avari kuti hazvekutsvagurudza vasitatoziva zvavari kunyatsoda chaizvo kwatiri kana kuti zvavanoda kunyatsotitongera chaizvo. Vamwapiwa macharges ekuti makatadzisa kuti kanzuro icollecte 8 million pa5 days wirezi vashandi vari kuda 11 million yavo pa14 months ivo vari kuti pa5 days vanga vachikolekta 8 million zvii zvinosekesa kwazvo izvozvo.
Saka muchamira pamberi pekanzuro riini?
Vatatu vedu kureva kuti ini Reverend Ephraim Katsina nava Timson Bamu secretary nava Israel Bako vice secretary vanzi vanomira musi wa21 August zvechina. Then Miriam Chitsa na Peter Kapamba pamwe na Frank Machingura vanzi vanomira musi wa22.
Saka imi muri kuramba here kana kutambira mhosva dzamuri kupomerwa?
Zvematsanangura ndaita ini ndinotoseka nemhosva dzavo. Zvinosekesa ende zvinozvisatsitsi kuti munoita vamunoti ndo vatungamiriri vebasa vasingagone kuverenga zvinoreva act 1 vasingagone kuverenga zvinoreva code of conduct.
Avo vanga vari mutauriri wevashandi vechitungwiza Reverend Ephraim Katsina vari parunare kuchitungwiza neStudio 7. Rimwe sangano renyanzvi dzinoongorora nyaya dzeupfumi pasi rose reBusiness Monitor International rinoti upfumi hwenyika huchadzika kubva pazvikamu 3.1 kuenda pa1.7% nekuda kwekuti nyika haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa. Sangano iri rinotiwo gore rinouya zvinhu zvinogona kuti kwirei zvishoma kuenda pa2.2% richiti shanduko inogona chete kuonekwa kana pakaderedzwa zvinopinzwa munyika kubva kunze. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaderedzawo tarisiro yezveupfumi kubva pa6.1 kuenda pa3.1% gore rino. VaJohn Mufukare inyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS. Tavabata kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi.
Ndinoiona fanika ongororo ine chokwadi nokuti even mukatarisa World Bank estimate yavo ndokwairiwe ikokoko kuma 1.7-1.8%. Saka handingapokani nazvo.
Tinoonawo kuti gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakadzikisawo tarisiro yeupfumi kubva pa6.1 kuenda pa3.1%. Ava vadzikisawo kubva pakaiswa navaChinamasa pa3.1 kuenda pa1.7. Zvinenge zvichitariswa sei kuti pange pachiongororwa tarisiro idzodzi?
Zvinotariswa zvikuru paye gross national product. Chii chiri kugadzirwa muno munyika zvese zvese tazvibatanidza pamwe chete. Zvino tiri kuona kuti zviri kunyaisa kutidi kutitambudza inyaya yekuti mari yedu iri kuita shoma. Iri kuita shoma pakuwanikwa. And therefore kana yaita shoma pakuwanikwa kudaro izvo industry yedu kugadzirwa kwezvinhu munomu naiko kunobva kwaitawo kushoma. Gross domestic product yobva yaitawo shomawo futi naiyoye. Pane vamwe vari kutotaura iko zvino izvizvi vachiti nemamiriro ari kuita zvinhu fekti yekuti tavaine recession we are now below 1% in inflation terms kuzosvika muna December even 1.7% iri kutaurwa iko zvino iyi ingava iri kutarisira zvinhu zviri mberi.
Pane vamwe vane kurudzirowo yekuti dai zvimwe zvimhingampwinyi zviripo kune vanenge vachida kutanga mabhizimusi munyika zvagadziriswa zvinosanganisira mitemo mumwe inonzi nevamwe yakaomarara zvikuru panyaya dzeupfumi apa dai zvagadziriswa mungaona izvi zvikaitwa nyaya yeupfumi hwenyika ichishanduka here?
Kana ukatarisa The Independent unoona kuti ambasada Mutsvanga vari kutauraivo kuti veduwe huyai muzotipawo foreign direct investment zvese zvamunoda kuti zvigadzirisike tinogadzirisa. Zvino tisingazivi kuti kufunga kwakaita saizvozvi kwapinda zvakawanda zvakadini muruling party. Asi kana vamwe vakukwanisa kuona iko zvinoizvi kuti zveshuwawo tisina foreign direct investment hapana zvatinokwanisa kuita then munoona kuti hazvisizvo dai. So kuti ndipindure question yako hongu, kuri kuti tikagadzirisa zvibinga mupini zvese zvatiinazvo izvi, ikonomi yedu inokwanisa kufamba.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pana 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Yashika nguye kuti tikuende sei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo vanga vemunyika kana kunze kwenyika.
Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukomana wechidiki David Chidende. David akapedza zvidzidzo zvake pa Midlands State University muna 2009, asi sevamwe vechidiki muZimbabwe nyaya iri kunetsa inyaya yekuti anga achikwanisa kunge achiwana basa, nekuti zvina zvina kumira zvakanaka muupfumi weZimbabwe zvopa kuti vanhu vakawanda kunyange vanenge vaine madegree vatadze kuwana mabasa. Tinokutambira nemufaro pa Studio 7, David. David, ungatudza kuti pawaidzidza pa Midland State University apa waiita zvidzidzo zveichaizvo?
Ndaidzidza chidzidzo chinonzi English and Communication, Bachelor's of Arts English and Communication Honors Degree.
Saka kubva pawakapedza muna 2009 hausati wakwanisa kuwana basa?
Basa chero chero reforma ndakunge ndakwanisa kuriwana. Zvakaitika ndezvekuti after ndapedza 2009 ndakazomboenda kuNamibia kwandaimboitawo zvekudzidzisa here and there, yanga iri part time, yanga dziri basa reforma. Then from Namibia ndakazodzoka muZimbabwe, but still papasina basa reforma. Ndizvo zvekuti unenge uchitrya kumbozvitrawo like freelance journalism, those and three good titles, you know, but harisi basa. Ndizvo zvekungoti but hazvitu zvatisingati zvinhu zvireforma.
Ko pawakaenda kuNamibia apa zvaifamba sei? Kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe here vamwe vechidiki zera rako iri varikowo kuNamibia uko?
Ndingati variko vakawandisa stereke, but sezvaunoziva Blessing zvino hazvina kumira zvakanaka. Vazhinji vacho vakaenda ikoko vakaenda nguva ya 2008 papakaomesesa zvinhu, saka vazhinji vacho vakashaya mabasa vakupedzisira vakuita zvinhu zvekutengesa. Vanotenga zvinhu kunonzi kuChina City kuNamibia, then vofamba nazvo door to door mutunhu yakareba stereke vachitengesa zvinhu zvavo, then vozokolekta mari dzavo kupera kwemwedzi. But basa chairo chairo riri kuitwa nemaZimbabweans even kunze kwenyika kwacho hakuna basa reforma. Vazhinji vacho vari kuita mamanual jobs, vashomawo zvavo vanenge vane rombo rakanaka vari kuwanikwawo vari mumagovernment institutions and also muprivate sector kunzvimbo idzodzo. But vazhinji vacho vari kuita zvekutengesa nekungoitawo mapart-time part-time.
Imi makapedza zvidzidzo zveEnglish and Communication izvi muri vangani?
Ndisinganyatsoziva nhamba zvayo yakawanda kuti tatakamira zvakadini, but patakapedza tanga three streams dzakagraduata. Nekuti papa ne vanga vakapinda muna March 2005 intake, then isisi tatapinda muna August 2006, then kune vanga vapindawo March 2000, tatapinda August 2005, then kune vanga vapinda muna March 2006. Saka takabata ndzo vatese tobata graduate tese pamwe chete. Saka handiziva hangu kuti tatiri vanga ni figure chai chai, but I think tatiri approximately kuma 200-300 time yacho.
Vamwe vese ava vari kushanda here pari zvino pane vaunombotaurawo navo?
Ndinganyepa strike, nekuti vandinozivawo vashoma vandotaura navo ivavo, vazhinji vacho varingoitawo zvandinoseza zvandongoitawo inini zvefreelance. Kiya kiya vashomawo zvavo vamwe vanenge vatingo daiwo batiwo, vamwe vacho ikiyakiya then vamwe ndovakatizirawo kuteaching vari kumboendawo vachinoitawo maparty time teaching and stuff like that but sezvaunoziva iko zvino hurumende yezimbabwe yakati no maticha emalanguages nechii achatore takutora maticha emasciences nemaths saka itori challenge futi vavari va
saka unonzwa sei iwewe kana uchiti wapedza degree rako otadza kuti unge uchiwana basa rawakaendera kuchikoro
zvinhu zvinorwadza Sterek Blessing nekuti pataenda kuchikoro tichinodzidza taifungidzira kuti zvinhu zvichangova automatic ndabva kuchikoro ndonosvika ndichiwana basa rangu but sezvaunoziva zvinhu zvakatanga kungoshandukawo 2008 titori kuchikoro ndobva zvatanga kuomesesa 2008-2009 patakazonopindawo muna 2010 vanga vakunzi no kuti wane basa even mugavenment macho unofanira kutanga waenda kupublic service commission ndakaisa application yangu public service commission I think ndandiri panumber 417 But kubva ipapo handakanambowana kana phone call from public commission andize kuti basa rangu riri kushayikwa here kana kuti hakutori nabasa zvachose anovazona saka zvinhu zvinorwadza Sterek nekuti ndingochifungidzirawo kuti uchibva kuchikoro then wakudi wakuendawo kunoshandawo ushandirawo mhuri yako worongawo upenyu hwako mangwana but ndinomamirira zvakaita ndimboone pane tarisiro yekuti mabasa kune vechidiki achawanikwa nekuti iko zvino kana makambani ari kutovhara almost every day vanhu vazhinji vati retrench almost every week and every day then unoenda mukambani mani chiti ndoda basa
aiwa tinokutenda zvikuru David nekupinda muchirongwa chedu
alright thanks Mr. Bass.
Manga makateerera kune mukomana wechidiki David Chidende uyo akapedza zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Midland State mugore ra 2009 asi ari kuti haasi kukwanisa kunge achiwana basa. Aiwa ama wadiwa tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chewe chidiki chavatipa. Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu imi vateereri pamwe nematext message amunotitumira kuno kustudio 7. Yekutanga tsamba yabva kuna Prosper Macharavanda ari kubhuera kwamurambinda uye anoti ndinokutendai chose nezvirongwa zvenyu zvinotiudza zviri kuitika munyika. Mondisweresirawo baba namai tendai Macharavanda neshangwari dzangu dzinoti mudhara runi mudoni nasuitene dzokurasa nevose vanondiziva. Imwe tsamba yabva kuna mukoma Desmond Jason Guawa avo vari kumupumalanga kusouth Africa vanoti basa munogona nekuti munozivisa vanhu chokwadi. Aiva tinotenda mose nekutitumira kwamaita matext message pamwe netsamba mbozha tichiterambai muchitumira matext message kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Gani
records. What to them? You know when it's Christmas? They call me Father Christmas. But now it's around our time, they call me Dance our Father. You hear me now? You know this is key. All them records are real.
Do I ban on the way I pass for?
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vekanzuro yeChitungwiza vanopa kanzuro yavo mazuva matatu ekuti idzore pamabasa vatungamiri vevashandi vayakamisa mabasa. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzoupfumi reBusiness Monitor International rinoti kukura kweupfumi hweZimbabwe kuchaderera gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai muina mavhilasi muhlanganya uye.